This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vemakereke vazvipira kutaura chokwadi kuutungamiri, zvakarewo kuti izwi remakereke rivepo pakutaura nekunongedza zvakaipa zviri kuitwa, zvakare pakutungamira vana veZimbabwe.
Mumwe mubatanidzwa wemachechi munyika unoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe uye pava kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete.
Zvavari kuita varume ava vasina kana court order, vari kungosunga motikari. Road Traffic Act haibvumire pakupurisa kuti atore motikari yemunhu.
Vabiti vokwira kudare nenyaya yemapurisa ari kubata motikari dzevanhu mumigwagwa paoperation mushikashika.
Chibhorani huku tine Sima Village anokwana kuita 7 torarama nezvibhorani zviviri. Wantatendeche World Vision ndochino. Then pane personal bohoro romunhu kuti anoita nguva yaanoda kuvhura, akati nhasi handivhuri ndoenda kumasowe. Hapana chomutendero rake.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuenda kuMount Darwin kumashonaland central. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemachechi anoti Evangelical Fellowship Conference, Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Bishops Conference neUnion for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe anoti zvinhu munyika zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu, upfumi nemagarire avanhu hazvina kumira zvakanaka. Machechi aya ari kukurudzira vanhu munyika neshamwari dzeZimbabwe kuti vaumbe gwara rine munongedzo wekwavanoda kuti nyika iende, kana kuti the Zimbabwe we want. Sangano iri rinoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kukwanisa kutaurirana, uye anoti mitemo yakaita seIPA neposa inofanira kubviswa uye hurumende yozadzikisa zviga zvebumbiro remitemo idzva. Machechi aya apika kuti haachangorambe akanyarara vanhu vachityorerwa kodzero dzavo kana kuti nyika ichienda kumazivanda dzoka. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadheva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuti tinzwewo mafungiro avo.
Gwaro rabva kuutungamiri hwemakereke muZimbabwe igwaro rakajeka rinotaridza pachena kuti vatungamiri vemakereke vazvipira kutaura chokwadi kuutungamiri, zvakarewo kuti izwi remakereke rivepo pakutaura nekunongedza zvakaipa zviri kuitwa, zvakare pakutungamira vana veZimbabwe kuti vachiona kugadzirisa kupedza nhuna dzavakatarisana nadzo panguva ino.
Asi munoona here vemapato ezvematongerwo enyika vachitambira zviri kutaurwa nemakereke?
Vanofanira kuzvitambira nekuti kana kereke yataura, nyika yataura. Kana vemapato vachiti havazvitambiri, zvinoreva kuti vachiri kutaura vakamirira ani, nekuti kereke iri muvanhu. Zvakare zvinotyisa kuti varegedze kuteerera zviri kutaurwa nekereke, nekuti kana vakasada kuteerera muchaona kuti vanopinda muna taisireva, nekuti makereke akataura kuti nhengo dzedu endai makatora gwara rakati, vanhu vanoteerera makereke.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vari kuendesa mapurisa kumatare vachiti maitiro avo ekutora motokari dzevanhu pasi pechirongwa cheoperation muchikashika kutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vabiti.
Zvavari kuita varume ava vasina kana court order, vari kungosunga motokaris. Road Traffic Act haibvumire mapurisa kuti atore motokari yemunhu. The only time inobvumira kuti mupurisa atore motokari yemunhu ndekunge abatwa achiita mhosva onzi dipe license yako nechitupa, otadza kuproducer. And ipapo futi motokari haabvumire kuitora for more than 24 hours. So zviri kuita mapurisa ari kutora motokari idzi, atora motokari idzi odzienisa kuchikurubhi kusupport unit. Dzonzi dziinspektwe nemadepartments anopfuura 10. Madepartments aya anoenda kuchikurubhi nguva yavada. So vari kutora time yavo. Motokari yako yavatorerwa iyaiya wozonzi futi bhadhara storage charge ye $10. So iko zvino kune motokari dzinopfuura 2000 dzagara over 50 days. Chimultiplier 2000 times 50 times $10 a day. So vari kuita fundraising zvavo vanhu vachidzvinyirira vanhu. Vazhinji vatorwa vanhu ava munhu ari kungofambawo nemotokari. So kudzvinyirira vanhu zvimwe zvinotondirwadza. So kufaila application yekuti pasine humori wakaita izvo zvizvi.
Ko nyayawo dzimwe dzine chekuita nekuti vanhu vatuka mutungamiri wenyika zviri kufamba seiwo ipapo?
Handisati ndaona zvangu atauya kwandiri panyaya iyi, asi ndiri kukumbira vakateerera vese kuti kana uripo uri kuchadzwa nemhosva iyi, huya nayo timbotamba nayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nava Taonga Tsuro, mugari wekumandarwin kumashonaland central, nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka baba kumandarwin. Kune zvara Ward 14 yekumandarwin kwakatsva kune zuva. Then kune vari kuya vemadhona vari kupa tuition care, but if mapiro acho asinyatsogusa. Zvinhu zviri kungovari kupa like zuro chaivo tatiriko nyamutuka. Vanzi tinoda kuwedzera kubva pa20, but vakangotora munhu 1 pavhirege. Taishira kuti dai tawana madhona anotikwanisawo kutibatsira, even kana kufukura dhegu tikawana mvura ka tinokwanisa kuita mabindu, torima magadheni, towana muriwo, todya.
Chii chakapa kuti dhamu renyu ripwe? Kushomeka kwemvura kana kuti raza rao jecha?
Raza rajecha baba, ndochokwadi ichocho, jecha rajezvarisa. Vanhu vanorima pedyo nerwizi, naziwo mvura yacho haisi kunaya zvokuti totenda kuti Mwari wakatozi mvura yatsizi the past 3 weeks nepakazinaya mvura dhemu redu ndobva ratozopindawo mvura zvokuti taenda kumwisa mombe kure baba.
Saka kuri kuti mvura iri kunaya zvakanyatsonakanakawo. Munorarama muchirima zvirimwa zvakaita sei chaizvo munharaunda yenyu?
Torima chibage, mabindu emuriwo, magadheni.
Vataonga Tsuro, mugari wekumount darwin kumashonaland central, vanga vari parunare kumount darwin kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift to you.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tandira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Waya,
waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro negurukota rinomirira madzimai amai Nyasha Chikwinya. Amai Chikwinya vachange vachititaurira pamusoro pemabasa ari kuitwa nehofisi ravo iro gore rino uyezve zvakakosha munyika panyaya dzemadzimai. Tino kuchinga miza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Zita rangu ndinazi Nyasha Chikwinya, Honorable Member of Parliament Mtare South Constituency, and I'm also the Minister of Women's Affairs, Gender and Community Development, Republic of Zimbabwe. Tidako kutenda mwari ni kushitwa pazwari kurangari wa mazimai. Rakatarwa ne United Nations kutigorele gareka mswa 8 March. Tirangari re ugaro we mazimai, basare mazimai, kushinga kwa mazimai, kukurizwa kwa mazimai, zvinoshusha mazimai. Uyeze ni kuendera mberi kwa mazimai, ni kutarisa kuti kubva pane gore rino kuenda mberi. Mazimai vachava ripi mugore mangwana. Zvakare tichitarisa vavedi vadiki vatinoti girl child, ugare wavo hwanhasi neupenyu hwavo, kuitira kuzoenderera mberi basa remadzimai, tichimirira nyika dzedu, tichimirira vamadzimai, uyezve tichipinda pakati nepakati mikana yemadzimai nevarume.
Zvii zvamuri kuita imi segurukota rinomirira madzimai kuti mukwanise kuwanisawo madzimai kuti awane mukana wekuita mabhizimisi nezvimwewo zvingavapeche ruviri mune ramangwana?
Isu seZimbabwe tatopinda muchikamu chekutanga bhengi remadzimai. Kutaura kuno kwandiri kuita, tatisa nemwedzi mishomanani kuti muzive kuti tane inonzi Women's Microfinance Bank yemadzimai. Gore tapera zvakare takatarisira kuti tande rimwe bhengi remadzimai zvakare, ratichataura izvi kuti rinonzi Women's Savings and Credit Bank, zvichireva kuti tiri kutenda kutarisa kubatsira vana mai vedu kuti vawane mari kuti vakwanise kuzvibetsera, nekuti mabhengi aripo iko zvino izvi havavape mari, vanoti kuti havana security inonzi collateral. Asi isu sehurumende tanya kutarisa kugona kwemudzimai, mashandiro emudzimai nezvaanokwanisa kuprodusa zvemumba make, zvenyika yake, nezvekuita export kuti upfumi hwenyika hurambe huchienderera mberi. Tiri kuti semadzimai tiri 52% yepopulation yezimbabwe, saka isu kuna tisiri empowered, zvinoreva kuti kune 52% yepopulation isina basa rari kuita, inochengetwa nechikamu chidiki chimwe chevarume. Saka tiri kuti kana nyika yezimbabwe ichida kubudira, zvakakosha kuti madzimai anga achipiwa empowerment panyaya dzemari, empowerment panyaya yedzidzo, empowerment panyaya yehealth, empowerment panyaya yekungorwa ugaro hwavo semadzimai.
Pane vakateerera vangada kuzonyatsoziva kuti ivo Minister Nyasha Chikwinya ndiani chaizvo?
Ini ndakabva muimba ya Kenneth Nandilde Chikwinya. Kwamutare uko baba vangu vanga vari doctor munyaya dzedzidzo, mai vangu vanga vari teacher. Iyezve ndakakudzwa kuchechi inonzi United Methodist Church kuno. Ndikaenda kuchikoro kwamutambara, ndikaenda kuchikoro kwahatidel. Ndikabvekazve kwamutambara, anabo vangu vaenda kuchikoro. Ndikazobva ndiri kuchikoro kwamutambara, ndikaendawo nevamwe vasikana vakawanda nevamwe vakomana kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe. Saka ndakazodzokawo ne1980 takupinda muindependence. Asi handakusvika ndichigara kumba, ndakabva ndasvikodzokera kuchikoro nekuti handisina kupedza O level yangu zvakanaka. Ndakasvikoita O level yangu kuuniversity evening school, ndikaita A level yangu ndikaenda kuUniversity of Zambia, ndikabva ndikaenda paUniversity of Zimbabwe. Ndikatenda muhurumende kwemakore akati wandei ndiri kuministry iyoyi yandiri ine, ndanga ndiri mushandi wayo, ndiri assistant senior research officer, ndikazoita assistant officer research, ndikaita under secretary wayo ndishanda nemadzimai. Ndikazobva ndikazoenda kuministry yemukuru wenyika ndichishanda namai Mugabe, nyakuenda Sali Mugabe vachindidzidzisa zvemadzimai. Ndakaro akashaya mai, ndanga ndaine ruzivo rwakanaka nekuti ndipinde mupolitics.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Kwevhiki rinotombomirira pano nehurukuro yedu negurukota rinomirira madzimai amai Nyasha Chikwinya. Tozobatanazve svondo rinouyapo tichaenderera mberi nehurukuro yedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandeviri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro. iye nengwe paramende inomirira Buera South va Joseph Chinotimba vebato rezanu PF yekuti kunge kuchidzoswa nyaya yekuongorora umandara pavanasikana senzira yekuchengetedza nayo vanava kuti vange vachikura kusvika pakuroorwa vakachengetedzwa muhurukuro yedu. Tina Reverend Dr. Levi Kadenge avo vanodzidzisa pa United Theological College muHarare. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7, Reverend Dr. Kadenge.
Aiwa, mufaro wangu.
Dr. Kadenge, nasi tiri kuda kuti timbotarisa mashoko akataurwa mudare reparamende nenhengo yeparamende inomirira Buera South vari vebato rezanu PF vaJoseph Chinotimba. Yekukurudzira kuti kudzoswe nyaya yekuongororwa umhandara kuvanasikana vachiti inzira inogona kunge ichichengetedzawo vanasikana ava kubva mukushungurudzwa munyaya dzepabonde idzi. Imi mungatambira sei kurudziro iyoyi semumwewo vakuru mumakereko?
Regai ndichinda kunzwisisai asi ndisinazvo. Ko, handiti zvamunokutotaura izvo ndokukutoshungurudza kwacho? Kushungurudza futi ikoko.
Kushungurudza nemutoo upi uku, Reverend Dr. Kadenge?
Ko, zvinombe zvichimboitirwei? Ha? Ko, kana vaona kuti akanganiswa voita sei? Nokuti ini chandiri kuona kapaka kwese kushungurudza kwese. Kokurodza munhu ari under 18 kushungurudza. Kokunoti kwetwe zvauri kutaura izvozvo kushungurudza. Ndomaonero angu iwayo. Ko, zvinhu zvinombonzi ngazvivhenekwe kana kutariswa kuti zvigozoita sei kana mazowana zvisipo zvamuri kutsvaga zvacho. Makutomba mhosva futi, handiti. Nokuti mazuva anoka kune masipoti anoitwa, kune magema anoitwa, kune kumhanya kunoitwa. Panogona kunge pachikanganisika. Tenge taziva sei avanogona kunge aita sangana nemukomana. Ko, izvo zvese izvozvo purufu yatinenge tichizova nayo yokuti zvakaitika izvi kuti nokuti akasangana nemukomana tinenge tiina here? Ko, iye akati aiwa ini ndakaita hai jambu ndikazodai akataura zvaanotaura, isisi tinenge tichizowana here umbowo hwokuti aiwa tinoziva kuti handizvo zvatiri kufungira isi kuti ndozvakaitika, ndozvakaitika.
Asi inyaya inganzi here vemakereke ndo vanofanira kunge vachingoita izvo semafungiro kana maonero avachinotimba? Nokuti inoona kuti kune vamwe dzimwe mhuri dzisingaende kumakereke.
Ina handisi kuti ibasa revanhu remakereke minyango yei. Nyango naivo vanonzi vari zvebasa racho madhise kana kuti vavanotuma vacho. Richimbori basa rei rekuti vaite chinhu chakaita saichocho chingangotarisirwa kunzi chinhu chakare kare chatopfurwa nenguva chokuti icho kuti tidzokere ikoko kwakutodzokera kumashure kwakutoita kushungurudza kumwe kunenge kwakutopindirwa nemutemo. Saka ina handione kuti apa zvikuda kutaurwa navachinotimba zvinobatsirei. Hongu kwakaitwa mutemo uyu wakanzi vari pasi nemakore gumi nemasere vasaroorwe vanhu vakafara vakapembera. Tobva izvozvo koundwa futi mumwe mutemozve unenge kutodzokera kumashure kutopfuura kune zvanga zvichiitika izvi. Saka inini maonero angu kungoda kungotsvaga zvimwe zvinhu zvokuti tiite kana kuti kuti vanhu vakurukure nezvazvo zvisina zvatinombotibatsira kunyange muupenyu hwedu kuenderera mberi kwawo. Asi kuti dai pakangoitwa dzidziso yekuti vanhu vazvichengetedze.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru vanhu baba Jonga.
Manga makateerera kune Reverend Dr. Levi Kadenge muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mwako aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mubatanidzwa wemachechi emunyika unoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe uye pave kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete. Vabiti vokwira kudare nenyaya yemapurisa ari kubata motikari dzevanhu kana kuti Operation Mushikashika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, March 12th, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Gibbs Dube. Here are our top stories this evening. The International Crisis Group says the future looks bleak for Zimbabwe.
The rule of law is still being dealt with selectively in Zimbabwe, and there is clear evidence of continued abuses.
Zimbabwe's Minister of Women's Affairs condemns child abuse and early child marriages, and as promised this evening, we are featuring musician and human rights activist Nyaratso Mashamombe. The International Crisis Group's recent briefing on Zimbabwe paints a gloomy picture of the country's future. Released in February, the briefing titled Zimbabwe Stranded in Stasis notes the country's lack of meaningful reforms in the areas of rule of law and governance, and also the extent of the political uncertainty and economic insecurity. The ICG's Southern African Programme Director, Pierre Pigou, tells Studio 7's Ndimiyake Mokelele that much of the concern is pinned around President Mugabe's ability to lead, given the state of the country and his party, despite his age and concerns about his health.
What we saw with Mr. Mugabe's birthday was a kind of faux sense of unity amongst the leadership of ZANU-PF. I don't think many people really believe that they've all kissed and made up. But having said that, ZANU-PF has a long history of being able to pull together in the face of adversity. The question really is there glue now inside the party, which was traditionally Mr. Mugabe? Does that glue really hold the party together? And is there an external threat or enemy that they will be able to come together and face? At this stage of the game, it doesn't look likely. And I have to say that there is certainly no major consensus about how this is going to play out. And this, of course, goes to the heart of the danger and the instability that our briefing, Stranded in Stasis, points out, that there is a necessity for ZANU-PF to provide some stability by giving some clarity on the succession issue. And, of course, this fiction that is being peddled by ZANU-PF that Robert Mugabe will stand as the candidate for the party in 2018 when he is 94 years old, I'm afraid reflects the kind of ludicrousy that is being peddled by senior members of ZANU-PF at the moment, which certainly does not contribute to presenting an image of stability and build confidence either internally within Zimbabwe or indeed regionally or internationally.
But the report does make reference to some of the statements that President Mugabe made, including at the State of the Nation, where he seemed to embrace the possibility of reforms. And it seems as though the briefing, at least, or the report is saying that if President Mugabe and his party do walk the talk, that there's maybe possibility of a better Zimbabwe within a ZANU-PF administration.
Well, yes. I mean, we're not discounting the possibility of potential progress under ZANU-PF's tutelage. The problem that we have to date is that essentially what we see on the table at the moment is evidence of a political leadership that is not taking the reform process seriously, is cherry-picking at certain issues, playing to the theatre of reform, and really not dealing with the profound structural challenges that face Zimbabwe. And there are a number of low-hanging fruit and issues that it could pursue but has chosen not to with respect to that. At the moment, the reform agenda is looked at narrowly through the lens of economic and financial reform through the SMP process that we see at the moment, and the IMF are likely to give Zimbabwe a green light on those issues. But I have to say, when it comes to issues around rule of law and governance, there are major, major problems in Zimbabwe.
Now, what is the possibility of anything changing before the 2018 elections, and what could those be?
Well, of course, the big game changer is going to be whether Mr. Mugabe stays at the top of the pile there and how the succession issue plays out. As the report notes, we're concerned that the ZANU-PF constitution is somewhat opaque on the issue of succession within the party. And we've seen what's going on in terms of the dynamics around successionist factionalism for control of provincial leadership and so forth. And that really reflects major concern about how subsequently the party is going to be able to pull together and with internal legitimacy put forward a candidate that the party can all rally behind. The 2018 elections themselves, I'm afraid, looking at the deficit of the electoral process relating to the Zimbabwe Electoral Commission and the somewhat nefarious role that the Registrar General continues to play in relation to the voter's roll, which he still will not release, claiming a technical fault that no one knows what it is. I'm afraid we seem to be sleepwalking towards another illegitimate election in 2018.
And one more thing also, if you could address from the brief, the approach of the international community that seems to be watching from a distance, but at the same time ready to do something when the occasion calls. So what do you think will be the trigger where they'll be all in?
I think we're going to have to see some significant shifts as it relates to rule of law and governance concerns, and that relates to issues around the investment code and the controversial indigenization processes in Zimbabwe, which are still not clarified, that there are proper functioning systems of transparency and accountability in terms of government expenditure, that we see a commitment to the rule of law and issues around property rights are resolved, issues of compensation around the abuses on the farms, which, of course, the Zimbabwean government has always claimed that it will pay, it will deal with compensation, but yet hasn't done that. But, you know, what we've seen, for example, in the last couple of months is a series of evictions and violations, unlawful occupations of farms and abuses in the land process, which reflect the kind of broader-based problems that I've been talking about during the course of this interview, that the rule of law is still being dealt with selectively in Zimbabwe, and there is clear evidence of continued abuses.
That is Pierre Pigou, who is the Southern African Programme Director for International Crisis Group. He spoke with Studio 7's Nimyake Mokelele from Johannesburg, South Africa. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. We are broadcasting on 909 Metam Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies. Now it's time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Forum, we're gladly joined by Amai Nyasha Chikwinya, a member of the ruling party ZANU-PF, Minister of Women's Affairs and Gender and Community Development, as well as the House of Assembly representative for Mutare South constituency. Welcome to the Women's Forum, Amai Chikwinya.
Oh, thank you very much for inviting me to the forum.
Can you give us your take on the recently ended International Women's Day? How important is it for women of Zimbabwe?
This is a very important occasion for women, not just in Zimbabwe, but all over the world. A day we commemorate the achievements of women. A day we commemorate the advancement of women. A day we commemorate and look back to check where women were last year and where we ought to go as women of the world and women in Zimbabwe. A day where we start putting on the calendar issues and agenda of women in terms of way forward. A day where we recognize women all over the world who have made it in life as way of inspiring those of our women who do not do as well. A day where we inspire the girl child so that the girl child emulates the good things that are being done by women all over the world. So we look at this day as just not an event, but a milestone for achievements in the course of the year. 2016 to 2020 is a decade for women. 2020 to 2030, the world has devoted itself for human rights for women and economic empowerment for women. So we look forward to achieve the 50-50 by 2030.
Minister, you were talking about a women's microfinance bank that is in the making. Tell us a little bit about that. How will it help women?
There hasn't been an institution specifically designed for women. This is the first of its kind in Zimbabwe. So definitely it's a step forward for recognizing women as an entity. And they're also encouraging the existing financial institutions to have financial inclusion programs in their banks specifically to address issues of women because of collateral issues. We have lots of hardworking women, women who have done well. But because they don't have collateral, they've been denied opportunities of growth. So we are trying to open doors in that manner.
What about the issue of early marriages and child abuse? We've seen the president castigating at his birthday the high incidence of child abuse, especially for young girls. What's your take?
The constitutional ruling of the 21st of January 2016, which two young Zimbabwean girls challenged that position. And there was a ruling which, from the effect of that day, that no one should marry or should be married before they attain the age of 18. Being that the case, I'm currently pushing that agenda to Parliament so that it's law. And what that happens, the girl child is in much better position. But we also have to align to child marriages, because the Marriage Act, there is a disparity there, and we are addressing that issue with Parliament and with the judicial services. So that, I can assure you, in the next 90 days, it will be a thing of the past.
Time is not on our side. Thank you very much, Minister Nyasha Chikwinya, for having been our guest on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
I thank you.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanga Nyahuye. We hope you're going to have a lovely weekend.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
The U.S. Agency for International Development, or USAID, and the Coca-Cola Company have announced support for a new program in Nigeria under the Water and Development Alliance, also known as the WADA Project. The $2 million project will provide up to 100,000 citizens in Cross River State with access to safe drinking water and good sanitation facilities by 2019. This joint investment is aligned with USAID and Coca-Cola's shared focus on clean water provision as a means to help build healthy, sustainable communities in Nigeria. The U.S. government is committed to engaging in effective and innovative alliances with committed partners to support Nigeria's critical development needs, said William Stoyer, acting U.S. Consul General in Lagos. We are proud to collaborate with Coca-Cola to bring a sustainable and safe water solution to thousands of people in Nigeria, he added. During the signing event, USAID Mission Director to Nigeria, Michael Harvey, said, "Today we are consolidating a special partnership, one in which a private firm has joined with a U.S. government agency to contribute to a priority set by the government of Nigeria." USAID and Coca-Cola have collaborated in Nigeria since 2007. The partnership has improved water resource management and expanded sustainable access to safe drinking water and sanitation services in Kano and in Yugu states. The WADA project helps to control and prevent water-related diseases such as cholera, typhoid, and diarrhea by providing water and sanitation services, hygiene education, and establishing water, environment, and sanitation committees in communities where the project works. This new agreement will provide a framework to implement WADA and to allow the parties to establish a range of policy issues to achieve their shared objectives in Nigeria. The United States is proud to work with Nigeria and its international and private sector partners to give the Nigerian people better access to something all human beings need, safe drinking water.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And as promised, this evening we are featuring musician, human rights activist Nyaradzo Mashamombe of Take a Life International.
My name is Nyaradzo Mashamombe, affectionately called Nyari. I'm the founder and director of Take a Life International, a girl child rights organization and a young women's organization. I'm also a musician with three albums to my name and the recent release called Ratiri. I never thought I would be a musician, so I pursued everything else but music. And I would say I took after my mom. My mom has got an amazing voice. And so came 2004, when there was the rise of urban grooves in Zimbabwe and gospel music as well, where the likes of Fungisai and Anamai Soloma and Yanat Black Cities, Wenika, Wanafungisai, you know, doing those things. And my friends, in Bulawayo. Actually, they said, Nyari, you know what? You have an amazing voice, because I was in the choir as well. One of the friends was Dumisani Nkomo. I don't even know if he remembers, but he was one of the people who really identified my talent. Zakiri has a heavy presence of gospel, and the gospel of it is amazing in that it's a local Zimbabwean Afro feel jazz gospel, which I feel like it's necessary for us as Zimbabweans, probably as Shona or Ndebele or whatever, to sing the way that God created us so that it glorifies them as well. However, that album also speaks about human rights. There's a song called Africa. All those songs either talk about human rights or talks about also issues of governance, issues of accountability, issues of plundering that has been happening in Africa. And then also it talks about the beauty of Africa. This is the beautiful natural side of Africa that I sing about in a song called Happy Day. There's a song called Cry that features Chuoni Somarere as well. Really is a reflection and a depiction of the challenges that girls and young women go through. But we've also seen that many of the girls are suffering, for instance, issues of rape around marriage. But at some point, that 74% of girls and young women are raped by people that they know. So the song gives consciousness and it builds an awareness around people to say, how can we protect our girls? How can we make communities and places and homes for the girls? And then so when I wrote that song, I kind of was thinking about Chioniso Otu. It's also love music there, because I mean we are love beings. So there's a song that's called Dokudabo. That's a love ballad that I hope people begin to listen to this. So my mom, she's my heroine. You are my heroine. So when the song opens, it says, you are my heroine, the one I want to walk like, pray like mama. So she's a prayerful person, but she's so tenacious. She's, I remember on my Facebook wall on International Women's Day, I said, she's my steel magnolia. She's very strong and yet so precious and yet so loving. You are my hero, the one I want to walk like, pray like mama, mama, mama. You are my strength, my guide. You've been there when everyone gave up on me. You are my confidence. I'm
That's Nyaradzo Mashaomombe of Take a Life International coming out there for Studio 7 in Washington. Now to recap today's top stories. The International Crisis Group says the future looks bleak for Zimbabwe. And Zimbabwe's Minister of Women's Affairs condemns child abuse and early child marriages. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Gandhi. This is Kip Stube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Kips Dube, siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-People's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakoBulawayo.
Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo koBulawayo baxoxwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF e-Angle.
Umunisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umbhuqazwe weGugground uzahlala usemlonyeni wabaningi.
Kulula ngebantu bonke nje eZimbabwe ngeze world ba-export kuthi kuleyo nto ye-corruption njalo kodwa ke into embi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-People's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakoBulawayo. Leli bandla liqhube lolu hlelo edolobheni lakoBulawayo ngempela sonto lapho inkokheli yalo ebalisa umnumzana Tendai Biti, umkhokheli, umsekeli wakhe umnumzana Sam Siphepha Nkomo, unobhala jikelele umnumzana Gordon Moyo kunye lenye inkokheli. Sixoxe lo mnumzana Sam Siphepha Nkomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikale etwinens ewall othwa ihideout where we had about 500 people. Sasuka lapho saya eChabalala, uyakwazi eChabalala, ewall yeChabalala. That wall also was full. Sasuka saya eNjube, the wall was full. That's my constituency. From there, sagcina siseNkulumane, it was overwhelming. So we spent the whole day doing that.
Manje ngokubona kwenu kuhamba njani? Kuyathembisa na ukubana uZulu uzalivotela?
KoBulawayo, Chris, kungavotelwa enye iparty. Ngoba iparty engizibonayo ezingaba khona yiZanu, le-MDC kaTsvangirai. Hayi lezi ezinye, hayi koBulawayo, hayi. So lezo zombili iZanu le-MDC kaTsvangirai. MDC kaTsvangirai yawina ngesikhathi sethu, but kathesi abasoze bawina. KoBulawayo, they've lost it.
Yona injongo yenu yokubhodabhoda lapha ebingiyani?
Consultative meetings. Ngoba idea yethu ukubana finally sihlale sibe on the ground consult. Sizwe ukuthi abantu bathini, bafunani. Abantu bazondile ukuthi ama-MPs abo koBulawayo baxoxwa nguTsvangirai wanika ama-seats ethu kuZanu PF e-Angle. So injongo yethu kakhulu ukuthi sihlale si-in-touch nabantu. Njalo njengeparty ebunjwe kulumnyaka ophelileyo, we still need ukuthi sibe nama structures. That's why there's ama consultative structures lebesi wabona nga ama structures sibili, not really hayi ama structures. So ungabona singenisa eholwini abantu abangu 500 ama structures, then kuyasisuthisa lokho, but we need much more than that. And the sibili kuyinjongo ukuthi ngo March, at the end of March, siyabe sesikhethisa ama shadow councillors. So as a result, Nico Siboda wins the end of March. Our structures won't get as ever ready to vote our shadow councillors throughout the country.
So. Lo ke ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo umsekeli kaMongameli webandla le People's Democratic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umanisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukudilizwa kwezindlu kumaviki amalutshwana asanda kwedlula ezithiwa zakhiwa ngokungekho emthethweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele ukansila waleli dolobho umnumzana Thamsan Ngahadebe othi yena abadilizelwa izakhiwo lezi bebephiwe ithuba lokuzidilizela kodwa abenzanga lokhu.
Kathesi kade sekungene kuma-illegal structures afana lama-illegal churches laba kade befake amatende abo ukuthi bangenele khonapho ngendaba yokuthi izitende kathesi azikatholakali kangako ziyaswelakala. So yikho okwenzakalayo kathesi. Then silokunye okufana lama-illegal vending site like ama eco cash booth lawo angekwe emthethweni la nawa abazama ukuzimeta ngendaba ze business ama small medium enterprise people like ama eco cash la lava abazama ukwenza izinto ze hardware uma spaces around adopted around Harare
nqali yena umunicipala ehamba lapha ungasichazisela ukuthi kuyinokwenzakalayo kuyadilizwa yini konoko kutsho.
Okwenzakalayo yikuthi kuqala kwake kwaba le ncwadi laba bantu banika izincwadi zama-48 hours ukuthi basuke. Then bangafika after those 48 hours bengakasuki lapho abadiliza khona bafika vele sebephonga ukudiliza.
Lo-ke ngumnumzana Thamsan Ngahadebe ukansila wedolobho leHarare. Udaba lokuhuga abantu ngamanga bethenjiswa imisebenzi kwamanye amazwe selufike kusibanga esesabekayo kulandela ukubotshwa kwabomama abayisikhombisa ngolwesihlanu. Intatheli zindaba eStudio 7 uMark Peter Ntambe uke wafika emkhosini obuqoqwe ngumkhokheli wesigodlo sommeli welemelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas wasethulela udaba olulandelayo.
Emazweni akhe wabalulele ngumqondisi wohlangothi olubona ngobudlelwano lozulu kwalesi sigodlo unkosikazi Karen Kelly, ummeli wemelika eZimbabwe u-ambassador Harry Thomas wazise umhlangano wezifundo owe-Hope and Faith Lecture Series ukuba lolu dubo soludale kakhulu indleko ebiza amabhiliyoni alikhulu lengxenye 150 billion United States dollars emhlabeni jikelele, njalo inani elifika kumashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% labantu abahlukuluzwa kanje lingabe sifazana lamantombazana. Unkosikazi Samkeli Sogono ongumqondisi obona ngokuthuthukiswa kwemisebenzi ye Women's University in Africa uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Yikho ke khathesi silethe intombazana yeZimbabwe uRindai Chekerwa osebenza kuorganization ethiwa Inhuman Trafficking.
U-ambassador Thomas uthi eleZimbabwe lalo lihlaselwa njengamanye amazwe omhlaba, njalo lisetshenziswa ukuthola abantu bokuya kwenza izigqili, liphinde lisetshenziswe njalo njengendawo yokudlulisa abantu abasiwa emazweni atshiyeneyo, ikakhulu kulabo abasetshenziswa njengezigqili zokuthengisa imizimba leminye imisebenzi engaqondakaliyo. Ethi abantu abahleli emngceleni lamanye amazwe, ikakhulu amazwe afana leZansi ye-Afrika, Mozambique, leZambia, ikakhulu abesifazana lamantombazana basengozini enkulu yokubanjwa ngamandla ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo leminye imisebenzi etshiyeneyo egoqela yasezindlini kunye lokuthandana labatsheli bamarola amakhulu amagonyethi. Umqondisi wenhlanganiso ye-Inhuman Trade unkosikazi Rindai Chekerwa uthi udubo lolo lukhulu eZansi ye-Afrika lapho amaZimbabwe atholakala khona kaninginengi ecina njalo esetshenziswa ukuthengisa imizimba ngokusilela kolwazi. Unkosikazi Gono uthi injongo yabo ikuxwayisa ukuba abesifazane ikakhulu beqaphele inkinga ezinje bengakangeni kizo.
zamuti si enze itwa awareness kuti eZimbabwe abantu bakwazi kuti kule zinto ezinje silama okuthwa ngama cross border la abachathiswa ngomalayichela anti bamuzwele khuluma kuti omalayichela laba babuya bathi ufuna kuya ngapi sikulayichethile sihambe nawo bacine sebesiya kuphosa emasimini uzabe esetshenziswa njengesibharo ungaholi ungahli
iningi labantu libikwa likhugwa ngokuthengiswa imisebenzi efanalo kusebenza emavinkilini alungisa inwele ama hair salon ama massage parlor ama modeling ama air hostess leminye imisebenzi becineke bewela kiyo kubangelwa ukusilela kolwazi ukudubeka lokusilela kwemisebenzi kuleli ngomnyaka ka 2014 abesifazana abeZimbabwe bangamathuma amabili lambili 22 bahugwa ngalendlela besiwa eSaudi Arabia bethenjiswa umsebenzi wezindlini kodwa abacina besetshenziswa okungayisikho abesifazana ababangela lokhu bacina betholakala bengelacala ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathi intambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane njalo osanda ukuthola isicoco sokuba umkhokheli olohlonzi eseLeadership of Excellence Award in SMEs and Entrepreneurship Development emkhosini wokunaza ilanga lamalungelo abesifazana ele International Women's Day. Uqala ngokusichasisela ngokwenzakala kulomkhosi. Siyalamukela kuhle.
Ngiyabonga. Sibe lelanga elihle kakhulu. Sibe le lomhlangano wabomama abayenza imisebenzi ekhanyayo. Kwaba labo mama abaphiwe ama awards kule kuzindawo zabo. Mina ngibe ngomunye wabo ophiwe isicoco. Kumbe ophiwe i-award for being a leader of excellence in SME and entrepreneurial development. Ngizizwa ngishonitshwe kakhulu ngalokho. Ama-banks labanye omama sihlangene emiddle bale breakfast sithokozelela i-International Women's Day. Besikhokhelwa uDr. Jinya owe MBCA Bank. Labanye nje abebekhona sibaningi. Sathokoza kakhulu. Saxoxa ngokuthi omama bona sivele sibilisenzani. Umama ophumelelayo uphumelela esenzani. Njalo ama-banks labanye omama sebephumelele. Bangenzani ukuthi sincedane, sixhasane ukuthi umuntu ongumama aphumelele.
Singathi eZimbabwe lingaphi kathesi ekufezeni izinqumo zomanyano we-United Nations. Singathi baningi abesifazana ababa lezikhundla kwezombusazwe.
Singathi ye abantu bayazama ukuthi babe khona but siloke singakasuthiseki ngoba ku cabinet omama singu-4 kuphela uthola ukuthi eParliament sesithe xaxa ngenxa ye proportional representation but omama abaningi lokho besehluleka ukuma ukuthi bakampene bawine ama election ngoba igame yakhona i-rough njalo iyadula. Omama abaningi abala mali njalo baba too busy ukuthi bakampeni. Sizathola futhi ukuthi ezikhundleni zama-permanent secretary langaphi ngaphi kusasilela but we are working on that. Okungithabise izolo yikuthi omama beZimbabwe lapha abakhona bebamba izikhundla basebenza katalala and they are really making a dent. Omama bakuma-business, omama basema-banki, omama bakuma-parastatals, omama abaphethe izikhundla ezijiyeneyo benza izimanga eZimbabwe. Kungekho omama angikhona ukuthi iZimbabwe ngabe lapha ekhona namhlanje.
Kodwa ikusasa liyibona injani yabo mama elizweni?
Omama eZimbabwe bayathuthuka kakhulu. Ungazukhangela ezikolo, ezikolo kade silapho khangela i-enrollment yezikolo zethu. Uzathola ukuthi abantwana abangamankazana yiba sebenzi babaningi kulaba ngabafana. Labapasayo amankazana abamaningi kulamajaha. Bese kuncipha nje lapho sesiye university ngoba lapha sebesukuthi baswele izimali. Ngoba bangabafana uyabona ukuthi ubaba uya kuyathengisa inkomo athi ngcono ngifundise indlalifa kulokuthi ngifundise lo oza kuya kwenda anotice abanye. But lapha sokubuya kupolitics lapho ngibona ngani hayi isibanga sesefide. Isibanga sesefide kakhulu. Kuyangikutsho ukuthi omama sike sincedisane labo ukuthi bangene ku-politics, bangene ku-parliament, bangene kuma-councillor. Kodwa i-constitution yethu iyabakhuthaza. Kusasilele nje ukuthi kube lokubambana ukuthi singene ezikhundleni zama-politics. But ikusasa mina ngiyibona i-bright ngoba omama sesilokubambana, sesilokuzwisisa. Njalo abasikhokelayo kakhulu ukanya bayafuqa sibili ukuthi omama baphumelele. Umama wethu first lady is doing very well ukuthi asincedise ukuthi omama basizakale ukuthi ba-participate ku-economy njalo ba-participate ku-politics.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosikazi Sthembiso Nyoni ongumphathintambo kahulumende obona ngamabhizinisi amancinyane. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lapho uNkosikazi Nyoni ozasichazisela ngomsebenzi omkhulu awenza esigabeni asimelayo esenkayi North esokuthuthukisa ezemfundo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje, ukwethulwa kwembiko ethi kuleziphathamandla zenhlanganiso yenguqu ebeziphatheke kuhlelo lokufumbathiswa kuthengiselwana impumela yenguqu sekuchiye ezomdlalo wenguqu zikusimo esibi kakhulu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezemidlalo uCassius Jayce Simanampofu.
Ya, lezi ngathi izindaba ezimbi kakhulu kwezemidlalo ngoba into leyo iyenzakala siyayikhumbula sonke i-Asia Gate leyo yabo Andretta Ishaya labanye abaningi ayesenzela kumsindaweni njengalezo khona kathesi seyiphinde yavela kusho ukuthi indaba yakhelana u-Andretta ngoba uphakathi kwendaba leyo khona manje kusho ukuthi wayengazange ayithiye lokhu sokusenza kwebufakazi obukhulu ukuthi leyani into eyayiyenziwa ukuthi uyenzile ekuqaleni eyala wayeyenzile ngempela. So lokho kubisela umdlalo wezenguqu emuva. Hayi wezenguqu kuphela kodwa sisiphala nje yonke imidlalo noma yaba yi-cricket noma yini. Uma kulento kufika ne-match fixing njengaleyo. Hayi kuba nzima ukuthi ibhola liye phambili, kuba nzima ukuthi imidlalo yonke iye phambili. Into embi kakhulu yabantu.
Akulula yini nxa sikhangela uduko olukhona eZimbabwe lokusilela kwemali ukuthi iziphathamandla zemidlalo ziphiwe imali bese zisenza kungethembeki konoko?
Kungaba ngokunye ukunganikiswa kwezomnotho kodwa ke ngoba bona laba abantu abathole zemali bethengisa imidlalo bezama ukuthengisa imidlalo ayisuba kodwa phela abahlupheka. So khokhana kulula bantu bonke nje ezizimbabwenzi lezeworld ba-expose kuleyo nto ye-corruption njalo kodwa ke yinto embi ngoba kakhulu ma sikhangela kumdlalo wezifa kulivesithi yezifa sikhane ukhasinowe njengomuntu osanda kungena ebhoreni ungena aze abe ne-rekhodi yenu ngokushesha kusho ukuthi kuba nzima sesiyele emuva sicabanga ukuthi mhlawumbe wasponswa ukuthi azawinyake laphana ukuze bathole indlela yokungena ngayo. Kunzima abantu bonke nje into yakhona ngathi baye baphathi kahle abalandelisa umdlalo ezaleleyo.
Hello ke nguCassius Jayce Simanampofu ingcwethi kwezemidlalo obekhuluma le Studio 7 ecingweni ese South Africa eJohannesburg. Ukuphetha ke indaba zethu zalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla le People's Democratic Party lithi liyasuthiseka ngohlelo lwalo lokuhlangana lezakhamizi zakobulawayo. umanisipala wedolobho leHarare uthi useqalisile ukudiliza amasonto angakhiwanga ngokusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande Lilayo.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.